Mumwe mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekurima vaDavid Marapira vanoti Zimbabwe yave kurambidza kutengwa kwechibage kunze kwenyika sezvo iri kuti ine gohwo rakakwana uye inoda kuti varimi vemunyika vawanewo chouviri. Hurumende inoti iri kutarisira kuti gohwo rechibage richasvika pamamiriyoni maviri. GMB inotiwo yaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana maviri ekutenga chibage kubva kuvarimi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzezvedzidzo paEzekiel Guti University, Dr. Gift Mugano vanoti gohwo rakanaka iri richabatsira nyika mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Nyika yairasikirwa nemari yakawanda pakutenga chibage kuti kwenyika. Saka gohwo guru riri kuwana gore rineri tingati rava yanguva yakanaka nekuti hurumende hai kutambudzika nekuda itsvaka mari yekunze kune dzimwe nyika zvitenge zvino kubve panyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuti nyika yarima chibage chakawanda uye yamira kutenga chibage chekunze, vanhu vanogonawo kuzopembedza n'anga neinobata mai.
Maimports anga achiuya netengo uri pasi saka zvichibenefita maconsumer. Zvinhu zvazvichigadzirwa muno mukazhinji mitengo yanga iri pamusorosoro pechenja pane zvirikugadzirwa nedzimwe nyika. Saka zvinogona kukanganisira maconsumers in terms of maprice emuno akakwira.
Asi vachitambara vanoti havo munyaya dzezveupfumi gohwo rakadai rinogona kubatsira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi.
Vakavo zvenga vanga vachitoti nana IMF ikoneri ingangokwire nekuma 3% uko even vana ADB vari kutumidza makwira nekuma 2% maondo atirikuita nomali pakaita gohwo rakanaka zvinowanzokuita kuti GDP ikwire zvakanyanyisisa.
Mashoko aya atsinirwawo nasachigaro weboard reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa Musarara avo vanoti homwe yenyika yekutenga zvinhu kunze kwenyika yange isina kumira zvakanaka.
Mukatarira tine dambudziko renotwa current hatina mari munyika dzekunze saka tinoda kuichengetedza ende kana mwari watikomborera zvakadai ndiwo mukana watawana kuti tigadzirise dambudziko remanotwa current.
Tauriro rebato remdct vaobert gutu vanoti hurumende yave kungokohwawo nepaisina kurima nekuti varimi kunyangwe vainge vasiri muchirongwa checommand agriculture ichi vakakohwa pakuru.
Iro hwiro kuti komandiri rinoreva kuti nderechifashizimu handizivi kuti rakungoti zanu yagara ine zveudzvanyiriri iyo pache zvayo ndeyeudzvanyiriri ngavabise hwiro kuti komandi.
Sachigaro wechirongwa checommand agriculture ichi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakatsanangura pamusangano wavakaita kumanikaland zvinoreva chirongwa checommand agriculture ichi.
Ikomand pakuti kana wapinda muchirongwa ichi otevedzera urongwa hwatine tinawo isu ndopane komandi asi tinobvumira kuti munhu aiuye pakomandi nokuda kwake asina manikidzo unosarudza wega kuti ndinoda kupinda pakomandi. Hatiti une 100 hectares dzako kana 200 hectares unokwanisa kusarudza kuti ndobisa 50 dzangu ndodzisa mukomandi dzimwe ndoramba ndinadzo kana kudzose dzandinadzo ndodzisa mukomandi. Wadaro isu taakuziva vakomana vangu vaziva kuti wauya ne 50 hectares saka anoda mbeu yakati, anoda fertilizer yakati, anoda dizera rakati, anoda machemicals akati, totaura tega uautiudzi.
Panyaya yekuti chii chakapa kuti gohwo rikwire zvakadai Dr. Mugano vanoti havo ruvara rwekiti haruna kukosha asi chakakosha ndechekuti iri kubata makonzo here kana kuti kwete.